Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 17, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vanofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Kutanga mangwana vashandi vehurumende vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 vanonzi havasi kuzobvumidzwa kuenda kubasa. Asi masangano anomirira vashandi anoti zvekumanikidza vanhu hazvishande.
Hakuna nyika yakatombosvika zvavari kutaura izvi zvekuti munomira moti hakuna election iri kuita inenge itori cool yakadaro iyi. Saka sarudzo dzinotoitwa muna 2023 5 days dzinenge dzapera, hakuna munhu anenge achine kodzero yekunge achiti tiri mutungamiri weZimbabwe. Vauna vamunangagwa.
Muchirongwa chatiri kutaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika tatarisana nesarudzo dza2023 tine hurukuro namuzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamira bato reNCA. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 4,657. Vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zana nemakumi matatu nemaviri zvine mazana matatu nemakumi matatu nematatu kana kuti 132,333. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri negumi nevana zvine mazana mana nemakumi manomwe nevanomwe nemanomwe kana kuti 3,214,477 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi manomwe nemaviri zvine mazana masere nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 2,472,859. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshande sezvinotarisirwa. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti hazvina kuipa kuti hurumende iteedzerewo zviri kuitika kunyika dzakabudirira dzakaita seAmerica kuti vanhu vanoshanda muzvipatara nevakwegura vabayiwe nhomba kechitatu. Asi Dr. Maida vanoti pari zvino vanotenderana nehurumende kuti zvakakosha kuti vanhu vatange vabayiwa nhomba mbiri sezviri kukurudzirwa pari zvino. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika, Dr. Agnes Mahomba, vakativo pari zvino hurumende iri kushanda zvakasimba kuona kuti vanhu vabayiwa nhomba kaviri. Mukuzeya nyaya iyi, tabata Dr. Maida.
Kana vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 zvizere, vanoita masoja omumuviri mavo, hatingati maantibodhizi anenge achirwisana neutachionawo kana uchida kupinda muviri kana kuti uchinge hwavamo. Muviri unenge uine kuzvidzivirira kwakasimba kunoita kuti vanhu vasawanikwa vachibatwa neutachiona hweCOVID-19 kana kurwara nahwo utachiona hweCOVID-19 kana kufa nahwo. Saka izvozvo zvakaonekwa kuti masoja aya anoramba arimo achitenderera muviri kwemwedzi inganosvika mitanhatu kana neingati raudzire zvishoma.
Zvii zvinenge zvaakuitika pamwedzi yacho inotera?
Panozopera mwedzi iyoyi mitanhatu kana kusvika kumipfumbamwe, muchaona kuti masoja anenge akanangana nokudzivirira muviri kuutachiona weCOVID-19 anenge akudzikira. Nokuti muviri unorwisana neutachiona hwakawanda hungauya huchida kupinda muviri mumunhu. Saka hunenge hwakanangana neutachiona weCOVID-19 hunenge hoderera hodzikira. Zvokuti kana pakazouya humwe utachiona humwe utachiona weCOVID-19 hweimwe mhando, muchaona kuti muviri dzimwe nhambo unokwanisa kusava nesimba rokudzivirira utachiona uhu sezvazvanga zvimbori pakutanga panenge pakabayiwa munhu baya yeutachiona weCOVID-19.
Saka poitwa sei?
Zvaakuonekwa mumaresearch medical science ndezvekuti zvinenge zvingabatsira kuzova neyainganzi booster shot iya. Zvikuru vakatarira vanhu vanenge vachibata basa nevanhu kana kuti vasina miviri yakasimba. Ndosaka pachizotariswa vakwegura, pachizotariswa vaya vashandi muzvipatara kana vanowanza kushanda navanhu paruzhinji. Izvozvo vanhu vari kutarira vachiona kuti zvakakosha uye zvingabatsira kuwana yatingati booster shot yechitatu. Asi tisati tasvika ikoko sezvamamboreva kuti zvakawana hurukuro, nyaya inenge iripo ndeyekuti hazvibatsiri kuti timhanye kubooster shot rechitatu ruzhinji rusina kutombowana nhomba yokutanga kana yepiri.
Sei muchidaro?
Nokuti izvozvo zvinondobatsira vanhu vashoma-shoma, asi nokuda kwokuti ruzhinji runenge rusina kuwana nhomba yeutachiona kudzivirira utachiona weCOVID-19 pashoti yokutanga, baiwa kwokutanga kana kwepiri, pakupedzisira vanhu ndo vaya vanozotaura kutoita setinorwa nechikuriri nokuda kwokuti tinenge tichimhanya mberi, asi uku tisati tatsetsa kuti vazhinji kana ruzhinji rweZimbabwe kana rwavanhu munharaunda iyoyo rwuwane nhomba yokubayiwa kuti masoja vemuviri anenge ana vanhu awande anenge achidzivirira utachiona weCOVID-19. Ndosaka nyangwe zvakanaka hazvo, asi muchaona kuti vanhu vanonyanya kuda kusimba kuti ruzhinji rusati rwawana vaccination iyoyo yokutanga kana yepiri vaiwane.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kuitira kuti yatingati herd immunity iya kana kuti kudzivirira kunenge kuri kuchibatirana pamwe chete pavanhu vakagarisana huwande, percentage yacho ikwirire, uye izvozvo zvotobatsira kuti vangazobatwa noutachiona ihwohwo vadzikire zvachose.
Dr. Enoch Maida, nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara cheChitungwiza, vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vange vachitaura vari parunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Inoti kutanga mangwana vashandi vose vehurumende vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 havasi kuzobvumidzwa kushanda uye havasi kutambiriswa mari. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uku kuedza kuda kumanikidza vari kuzengurira kuti vabayiwe nhomba, sezvo uwandu hwevari kubayiwa nhomba munyika huri kuramba huchidzikira. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kusvika muna zvita, asi uwandu hwevanhu vari kubayiwa pazuva hunenge huri kuderera zvichapa kuti izvi zvikone n'anga murapwa achida. Hurumende yakabudisa mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti mushandi wose wehurumende anenge asina kubayiwa nhomba kusvika musi wa15 Gumiguru acharangwa achinzi atyora mutemo. Vashandi vehurumende vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000, asi vamwe vanenge vasina kubayiwa vanonzi vanogona kuregererwa ndokunge vapa zvikonzero zvakati tsvikiti. Mamwe masangano evarayiridzi akaita seATUS nePTUZ anoti hurumende haifaniri kumanikidza vashandi kuti vabayiwe nhomba, asi inofanira kungopa kurudziro. Mashoko aya anotsinirwa nesangano guru revashandi reZCTU rakatomboendesa hurumende kumatare nenyaya iyi, asi matare akati nyaya iyi yainge isiri yechimbi chimbi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Ndizvo zvochaizvo ndiwo mutemo uripo iwoyo. Kana vanenge vasina kubayiwa nhomba mangwana, havabvumidzwe kupinda mumahofisi ehurumende vari vashandi vehurumende. Kana vazoregera kuuya kubasa zvakare, tinozoona kuti havapiwe mubayiro muchirungu pei dzavo kwemazuva vanenge vasingauye.
Ko vakatora nguva yakareba vasingauye kubasa kwacho?
Kana vazonyanya kutogarisa, kuchazotorwa yatinoti muchirungu disciplinary action against those, zvokutoti vanoramba vakaomesa musoro vanogona kutodzingwa mabasa muhurumende. Saka ndozvatikuita izvozvo sehurumende, hatisi kudzokera kumashure, nekuti munhu wese anofanirwa kubayiwa nhomba. Hatidi kuti vasina kubayiwa nhomba vauye vachikanganisa avo vakabayiwa nhomba mumabasa atiri mumahofisi ehurumende.
Vamwe vari kuti chinodiwa panhomba inyaya yekudzidzisa vanhu nekutaura navo kuti vaone kuti zvakakosha sei kuti vabayiwe nhomba, kwete zvekuvamanikidza zvatiri kuona zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe nedzimwe hurumende dzenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica.
Hurumende yakabvira kudhara ichitaurirana nevashandi kuti endai munobayiwa, asi nguva yacho yareba, saka hapana chaita kuti ichitaurira nevashandi nekuti wava mutemo. Saka kana mutemo uri mutemo, tose tinofanirwa kutevedzera mutemo. Kana usina kutevedzera mutemo, unenge wachikora mutemo.
Kunaurirana
hapana chekutaurirana apa panyaya iyi. Ngavaende vanobayiwa chete kana vachida kusenzera hurumende. Kana vasingari kusenzera hurumende, ngavarege kubayiwa. Ndo nyaya yacho chete.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lovemo Maduku vanoti kunyange havo vachitambira kurudziro yekuti munyika muitwe nhaurirano, sarudzo dza2023 hadzifaniri kusendekwa parutivi sezviri kutaurwa nevamwe zvikuru muMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora. Muhurukuro yedu yatiri kuita nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vakuru vakuru mumapato aya, tabata vaMaduku.
Bato redu reMCA riri kuenda pakuzviumba. Patakatanga maelections muna 2018, tanga tatanyatsogadzikana sebato rine paya pekuti anonzi muchirungu mastructure, tine makomiti kwese kwese netaatika tasvika pakadaro. Saka tichigadzira parudzo ya 2023, tiri kuvaka musangano wedu weMCA. Saka izvozvi tichiri kufamba munzvimbo dzakawanda tichigadzira makomiti paward pega pega.
Saka muri kuimbisa here kuti muna 2023 muchakwanisa kuti muve nevamiririri mumatunhu ose enyika?
Ndo mubvunzo wakanaka. Ndoda kukuvimbisai nevanhu vese veZimbabwe kuti muna 2023 NCA inenge iine vamiriri vehurumende vemuparliament kumatunhu ese. Inenge iine vamiriri vachamirira maprovincial council kwese. Ichazenge iine vamiriri vemacouncelor kwese. Ndo chinangwa chatiinacho. Inezenge iine presidential candidate. Ipapo takatopa presidential candidate pakatopedzwa takaita musangano wekuti ini nditange ndiri presidential candidate wenca. And then kune maMPs kunzvimbo dzakawanda dzatova nemacandidate.
Tichitarisa pakuti vaMaduku ndo vanenge vachimirira bato musarudzo dzemutungamiri wenyika, vamwe vari kuti kosei bato renyu siri kuita makongresi hatiri kuona achiitwa nevamwe aya vaMaduku?
Tinenge tiine kongresi muna Disemba rekorine yeNCA inenge ichiita zvese izvozvo. Parutirwa manominations emapresidenti zvakawanda. Saka izvekuti tiri presidential candidate zvinobva pakuti ndo zvatatotarwa nemisangano yakaitwa. Asati kuenda pakongresi zvinokwanisa kuchinjwa kana kongresi yenca ikazviti. Zvandiri kutaurira izvozvi ndo zvazviripo sekumira kwatakaita. Asi zvese zvatiri kutaura sebato zvinokwanisa kuchinjwa kana vanhu vaungana. Hapana chatingati chakanyorwa padombo.
kweshe kweshe even mchazi wati muna 2017 vamugabe vanga vatoriwo presidential candidate wezanopei kuwa 2018 asi pane zvakazochinja zvikakwanisika kuti havana vakukwanisa kuramba vari candidate.
Tichitarisa idzo sarudzedzi, vamwe vanoti havapinde kana pasina kuvandudzwa zvinhu munyaya dzemitemo ine chekuita nesarudzo. Makamira papi ipapo?
Ngandikugadzirise mubvunzo wako, hakuna munhu ari kuti haapinde musarudzo pasina kugadziswa mutemo. I think mubvunzo wauri kutaura iwo mubvunzo wawanga ujaira kubvunza zvako kubva pakatanga even studio 7. Hakuna munhu akamborega kupinda musarudzo nekuti hakuna zvinhu zvakagadzirwa. Saka hapana nyika yekuti titi tisi takamira pasi. Hakuna political party muno muzimbabwe yati yati handisi kupinda musarudzo.
Tichitarisa idzo nyaya dzesarudzo, takataura svondo rapera navakomichi vachiti zviri nani kuti sarudzo dzimbosendekwe paruti poitwa nhauriranho. Munoti kudini danho iroro?
Hatiwirirani navo panyaya iyi kana vachitaura zvakati. Hakuna chinonzi nhaurirano dzinoitwa dzichimisa sarudzo nekuti sarudzo ichi chakatongwa pamutemo. Hakuna munhu ane raiti yekunge ari president kana kuti member of parliament kunze kwezvaanenge asarudzwa nevanhu. Tikasarudza vanhu takasarudza vakapuwa 5 years zvekunge vari mugovernment o vari muparliament. Saka neikudaro tabva ipapo apo hakuna umwe munhu anenge aine chikodzero yekuti ataure aite zvinhu kudaro. Hakuna nyika yakatombozviita zvavari kutaura izvo zvekuti munomira moti hakuna election iri kuita inenge itori cool yakadaro iyi. Saka sarudzo dzinotoitwa muna 2023 5 days dzinenge dzapera. Hakuna munhu anenge achine kodzero yekunge achiti ndiri mutungamiriri wezimbabwe. Hakuna wamunangagwa kusvika kune munhu anenge ari pasi kuti panga kuita imwe sarudzo.
Mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love Mo Maduku vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yeCape Verde inova imwe nyika yakagadzikana zvikuru muAfrica ine utongo hwejekerere hunoyemurwa pasi rose yaita sarudzo dzemutungamiri wenyika nhasi. Mutungamiri wenyika mutsva ari kutarisirwa kuuya nemazano ekuti nyika iyi ingasimukira sei munyaya dzekushanyirwa sezvo bandiko iri rakakosha muupfumi hwenyika iri uye wakanganiswa nechirwere cheCovid-19. Pane vanhu vanomwe vari kukwidzana pachigaro ichi asi makwikwi anonzi ari pakati pavaCarlos Viega vebato reMovement for Democracy navaJose Maria Neves vebato reAfrica Party for the Independence of Cape Verde. Vamwe vanhu vanofamba vachishumira shoko vechiKristo vari zvizvarwa zveAmerica gumi nevanomwe vakapambwa kuHaiti nezuro. Bepanhau reNew York Times rinoti vatendi ava vakapambwa muguta guru renyika iyi rePort-au-Prince nemusi wemugovera vachienda kunhandare yendege vari mubhazi. Vanhu vakavapamba havasati vazivikanwa asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica amai Jennifer Viau vati nyaya iyi iri kuferefetwa. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai buriye Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo regarega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza Nyanzvi munyaya dzeutano vanove zvekare mukuru wekambani yeVaxi Global. Dr. Simemeza, ndinomukamuchira muchirongwa. Tiudzeiwo zvizere nezvekambani yenyu.
I'm doing well, Mike. Asangana redu rinobetera kuauthenticate matest anenge aitwa nemaresults anenge abuda kana munhu achinge atestwa for COVID-19. Zvinozviita tichishandisa digital method nemaQR code. Atinoisa pamacertificate anenge agadzirwa nemalab anotenderwa testa for COVID-19. Such that pauno saka kunyo barcode iri rinenge raka atasha neinformation yako yemunhu anenge atesta that paunenge uchienda kunenge kutiwa COVID-19 test anenge vari guaranteed kuona kuti sure itest ndiye mazviri kwazvo uyu akatesta waniko asina chirwere saka test iyi authentic
ndanchikumbura kuti mutsananguro vatereri kunyanya vechidiki ava vatinoti ma students why it's so important nemaundo renyu kuti vashandise ma services enyu sevaccine global munovabatsira sei
tinoshanda nemalab akatenderwa nehurumende aite maprotest enge tinokurudzira kuti vanhu vaende kunotestwa kumalab aya anotenderwa munokwanisa kumaona pawebsite yedu Vaxi Global website zvinobetsera kuti ukatestwa mazviro kwazvo result yako inobuda iri yechokwadi akan either iri positive kana iri negative kana iri positive woita zvatinenge tichitaura mavhiki ese self isolate for 10 days after that kana uri right unokwanisa kufamba zvako usangana nevamwe asi kana iri negative unotenderwa kuita zvaka uchingoita izvi zvinobetsera kudzivirire vanhu kure chirwere ichi checovid-19 chatekeshera nyika yese pasi rose saka kuitira kuti maresults edu anofanirwa ari chaiwo chaiwo saka unofanira kuti uwane maservices edu malaboratory akatenderwa anova ariwo pawebsite yedu such that maresults anobuda avewo emazviro kwazvo tibetsere kuti chirwere checovid
tichipeta edu hurukuro yedu Dr. Simemeza ndanchikumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri musakanganwe zvekare kuvaudza kuti vanokubatai sei sevaxi global
allright saka chandinotanga kuti vanhu kana muchinge muchifamba kana muchinge muchisangana nevanhu vakawanda unofanira kuve une test wote tiziva status yako izvi zvinobetsera kuti usaprede zvirwere kune vadikani nenyaya yeignorance kana kuti yenyaya yekuti wangoprinta chinhu chefeki chawange wakufamba nazvo iwe wakatakura utachiona uparadzidza nevanhu vaunenge uchisangana navo saka izvi zvakakosha kuti munhu uitwe matest kumalab akatenderwa uyezve test yako ive ichikwanisa kuauthenticatewa wherever you are going so that vanhu vazive kuti zveshuwa munhu yaitwa test imazviro kwazvo uyezve haasi kuspreda chirwere saka izvi zvinobetsera kuti tibetsere fight yedu yekorona kuti chirwere chisatekeshere especially kune vanhu vadikani vedu vatinoshanda navo kana kuti vatinogara navo mune nharaunda saka zvakakosha kuti munhu unge uchitestwa kumalab akatenderwa uyezve result yako rive
aiwa mhuri yezimbabwe regai titore mukana uyu tinotenda zvikurusa Dr. Simemeza nekupinda muchirongwa mune zimbabwe mabva kunzwa kuna Dr. tinotenda Simemeza mukuru wesangano revaxi global vanove zvekare nyanzvi munyaya dzeutano tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tosangana zvekare nemusi wechipiri pano panhepfenyuro yestudio 7 pachirongwa chedu chevechidiki chelive talk the connection apo tichaendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika anokoneka ine mufaro ndini wenyu maikove mhuri yezimbabwe babai
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba Jesu simba rangu
Maneru akanaka vatereri ini ndine Tanonoka Wande tine umwe zvemubvunzo unobva kumutereri ngati munzwei
nemhakayei tichinamata mazuva akasiyana asi isu tose tiri vakristu tiri vana vamwari saka zvinoreva here kuti mwari watiri kunamata wakasiyana kuti vamwe tinonamata zuva resvondo vamwe muzuva remugovera vamwevo muzuva rechishanu
kuti batsirane tsananguro nhasi tina Reverend Father Norman Tembo veAnglican Church vachishanda vari munharaunda yeGlendale Mazowe Father Tembo hoyo mubvunzo
ndinotenda mutereri nemubvunzo wawabvunza ndinoda kutanga kukupindura ndichipa nhoroondo yekunamatwa kwamwari nemusi wemugovera kunamata kwaMwari nemusi wemugovera kunoonekwa muchitendero chechiJudha, apo vanotora kubva kuna Mwari paakati apedza kusika zvinhu zvose nezuva rechinomwe wakazorora. Naizvozvo unoona kuti iko vaJudha munguva yokunamata kwavo vanokoshesa zuva resabata, rinova zuva rechinomwe apo Mwari akazorora pakuita mushando. VaJudha musi wemugovera woga woga izuva ravanopa kuna Mwari rekumushumira mukati mesinagogi. Hatikwanise kuti tivatongi kuti vari kuita zvakaipa here kana kuti kwete, asi chatinoziva ndechekuti iko pane sungano itsva yakauya natenzi wedu Jesu Kristu. Iyi sungano ndiyo inobata vanhu vanonzi maKristu. Vanhu vanonzi maKristu vanonyanyobatwa nokuda kwekutedzera dzidziso dzetestamende itsva inova sungano itsva pakati paMwari nevanhu. Tikaverenga pana Johani 20 pavhesi 1 panoti, mangwanani pazuva rokutanga revhiki kuchakasviba, Maria Magadharina akaenda kuguva uye akaona kuti ibwe rakanga rabviswa pamukova. Saka tinoona isu panotanga nhoroondo yekunamata Mwari nomusi wesvondo.
Nhoroondo iyi inotangira papi chaipo, Father Tembo?
Inotangira pakumuka kwatenzi wedu Jesu Kristu kubva kuvakafa. Tinoziva kuti Jesu Kristu wakaroverwa pamuchinjiko akagara mubwiro kwemazuva matatu, akaroverwa nechishanu mugovera nesvondo achibva amuka kubva kuvakafa. Zvino zuva rinonzi rekutanga revhiki nevaKristu izuva resvondo. Zuva iri resvondo rakakosherei kuvaKristu? Rakakosha kuti izuva ravanochengetedza kupemberera kumuka kwaJesu Kristu kubva kuvakafa. Ndosaka tichiona kuti vatenderi vazhinji vanotenda muna Jesu Kristu vanokunyanya kukoshesa zuva resvondo, iro zuva ravanomisikidza kurumbidza Mwari, iro zuva ravanomisikidza kutondera kukunda kwakaita Jesu Kristu rufu pamuchinjiko.
Father Tembo, ipai mutereri mashoko enyu ekupedzisira.
Mutereri, vanhu havasi kunamata vamwari vaviri, asi zviri kuenda nekuti iko vanhu vari kubatirira pane dzidziso ipi, yechitenderano chekare here kana kuti yechitenderano chitsva? Asi mazuva ese ndeamwari. Hatinamate Mwari nesvondo chete, asi tinokurudzirwa kunamata Mwari mazuva ose, tisingabatirire pakuti ndanamata mugovera zvakwana, tisingabatirire kuti ndanamata nesvondo zvakwana, asi mazuva ese ndeyaMwari.
Tinotenda Father Norman Tembo veAnglican Church vanoshandira munharaunda yeGlendale, Mazoe. Tumirai mazwi enyu panyaya dzezvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo tombotarisa zvabuda makwikwi echibuku Super Cup: Dynamos 1, Capes United 1, Herentals 3, Harare City 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vaviri vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Kutanga mangwana, vashandi vehurumende vasina kubayiwa nhomba vanonzi havasi kuzobvumidzwa kuenda kubasa, asi vashandi vanoti zvekuvamanikidza hazvishande. Mutungamiri weNCA muzvinafundo Love More Maduku vanoti nhaurirano ngadziitwe, asi sarudzo dza2023 hadzifaniri kumiswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Tube muchinzwa nhau dzeIsindebele.